This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo Gumiguru 12, 2014. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rezanupf rinoti gadziriro yemusangano waro mukuru wekongresi uri kuitwa muna zvita iri kufamba zvakanaka. Sangano revanotengesa zvinhu reNational Vendors Union Zimbabwe rinoita musangano nameya weBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rezanupf rinoti gadziriro yemusangano mukuru wekongresi iri kuitwa muna zvita iri kufamba zvakanaka. Mutauriri webato iri evarugare Gumbo vaudza Studio 7 kuti komiti yakaumbwa kuti ironge nezvemusangano uyu iri kuita misangano svondo roga roga vachironga pamwe nekuonesana nezvekongresi iye. Ngatinzwei hurukuru yataita navaGumbo pamusoro penyaya iye. Takambonzwa muchitaurawo kuti muchabuda nezvisungo zvichange zvichizoteerwa pakongresi nevanenge vachida kukwikwidza. Pane pamasvika here nedanho iroro?
Hai, harisati yasvika ipapo. Asi tinoenda kuti mamavhiki manemi ari kuuya tinenge tagadzira zvita zvinofanira kunge zvichifanirwa kuuya.
Vanga vari mutauriri wezanupf varugare Gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano revanotengesa zvinhu reNational Vendors Union Zimbabwe svondo rapera rakaita musangano warinoti vakakosha zvikuru nameya weguta reBulawayo vaMartin Moyo. Mukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vanoti nekuda kwekuona kushungurudzwa kuri kuitwa vanotengesa zvinhu mumaguta akawanda kusanganisira guta reBulawayo, vakaona zvakakosha kuti vakumbire kusangana nameya kuitira kuti vakurukure zvimwe zvezvinhu zviri kunze zviri kunetsa. Kanzuru yeHarare yakatanga chirongwa chekuti vanotengesa ava vanyorese nekanzuru iyi kuitira kuti vakwanise kupiwa nzvimbo dzekutengesera, asi zvinonzi vashoma kwazvo vevanhu vanotengesa vari kunyoresa. Ngatinzwei hurukuro yataita navavadzai pamusoro pemusangano wavo nameya weBulawayo.
Musangano wakafamba zvakanaka. Musangano watakanga tarikwesta isusu kuna meya veBulawayo kuti tiende tindovavona kurukure naronaya dzemavhenda kushushikana kuita mavhenda kuBulawayo nemamwe matambudziko akawanda ari kungosangana nemavhenda munyika yose. Ndingati regai nditange nokuti meya vedu vamoyo toda kuvapa kutenda kukuru nekutaridza kwavo chido chokuti vashande neNational Vendors Union. Meya vakataridza kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemavhenda muguta meBulawayo. Meya vakataridza kunyunyika kwavo kukuru nemecorruption yavari kuona iri kuitika, yavari kunzwa maripota ari kuuya kwavo necorruption iri kuitika especially iri kupepetetwa neZimbabwe Republic Police. Zvinoshamisa mukoma Jonga kusvika machemera anoita mavhenda kuHarare nemachemera anoita mavhenda kuBulawayo tinongosiya nembichana nokuti Bulawayo mavenda ari kusangana necorruption iri kupetekedza neZimbabwe Republic Police whereas kuHarare corruption yacho iri kupetekedzwa nevakomana mapurisa ecouncil saka inhau yakabuda yakajeka ende taitarizana chokwadi kuti totakura sei nyaya iyi
saka zvii zvisungo zvamakazoita mushure mekunge makurukura nekuonesana
takaita zvisungo zvokuti ngatirambe tichiengenjana ngatirambe tichionesana kuti mashambudziko neapi I think mumavhiki maviri ari kutevera tinofanirwa kunge tichisangana naivo meya vachisangana neutungamidzi wetu hwemavhenda yatingati Bulawayo chapter yedu yenational vendors union vachionesana zvakare kuti pamativi avo avari kushandira makona avo vari kushandira masabhabhu avo vari kushandira ndeapi maproblems avari kusangana navo meyavo appreciata so that mainterventions anenge akuita meya vane ruzivo kuti vakamira sei pagiraundi
uko nyaya yekuti mavhenda munge muchinyoresawo nekanzuro makaitaura here nyaya iyo
nyaya iyi takaitaura tikaitsetsenura kusvika yajeka meya vanoti ivo vanongofungirawo semafungira atinoita kuti tinofanirwa kutanga taita database taakuziva kuti mavhenda mangana ari kutengesa chii muBulawayo zvinotopinda munyaya yekuti zvodarishana kumhanya kuti takubhadharisa vanhu sigasi kuti vanhu vangana vari kubhadhara ndopatiitawo kupa mukana nyanya zoda kubira mavhenda mari nezvimwe zvakadero saka meya vari in agreement nesu kuti let's say have database meya vakati vachatipa nguva toshandisa database so zvinhu zvifambe kuBulawayo
vanga vari National Vendors Union Zimbabwe director Vasamuel Wadzai vari parunhare muHarare nestudio 7 vechidiki vanomwe vanobva kuZimbabwe vari muno muAmerica mavari kusangana nenyanzvi munyadzo zvemabhizimusi senzira yekuti vamorewo hunyanzvi hwekuzonoshandisa vodzokera kumusha mumwe wechidiki ava ndavasamewo Demairo ava nevemumwe vakavamba kambani yekuchengetwa kwemari yechengetedzai Depository Company Limited ngatinzwei hurukuro yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7
chirongwa chatunza kuno chinonzi professional fellows ndechekuti tiuye kuAmerica tidzidzire kune nyanzvi vakadzidza zvakawanda nenyaya dzemabhizinesi kushanda navo tichiona kuti vanoswera vachiitei kuti tidzidzirewo zvavanoshanda vachiita tinokwanisa kuzviunza tozviendesa kumba todzidzisawo vamwe nekuitawo zvimwe zvacho zvinoitwa kuno kuAmerica but it's also kuti tione kuti maAmericans anoita things in this way what's relevant and good for our communities and companies back in our local societies.
Iwe uri kumusha unoita basa rei razokunza kuno uyezve unofunga kuti zvii zvauchadzidza uri kuno zvauchazoda kunopakurira kuZimbabwe.
Inini ndiri businessman muZimbabwe and tinoita zve technology saka ndunza kuno and I think tida kunyatsodzidzira kuti kana tichishanda tinoita zvinhu tichiita zvinhu sei kuti tikwanise kunge tichikompita nemacompanies at a global level so that hatingoiti zvemuZimbabwe chete asi tinoita masolutions for vari muZimbabwe nevese vari munharaunda yedzimwe nyika dzese.
Muchange muri muAmerica kwenguva yakareba sei?
Tinenge tiri muAmerica for mavhiki anokwana 4.5 and vamwe vacho tiri kutangira tiri muWashington DC vamwe vachaenda kunorth Carolina vamwe kunoenda kuColorado todzidza zvatadzidza todzoka kuWashington tozodzokera kumba.
Vanga vari mumwe vechidiki vari muno muAmerica vaSamuel Demairo vanove mumwe vakavamba kambani yechengetedzai Depository Company Limited vari parunhare muno muWashington DC naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Rise the gona we pull the boys magatirira ku studio 7
yashika ngwe kuti tichikuendesai kuna Blessing Zulu we studio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidike muupenyu hwavo.
kuti nokutambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka mumastudio edu emuno muWashington DC. Tatsikwa nevakomana vaviri vanoshandaiwo nesangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe, vanga vari kumusangano weIMF neWorld Bank, wanga uchitwa iro svondo rino muno muWashington. Watinaiwe kutanga ndimukoma Steven Vunganai vanovaiwo mukuru wesangano irori. Tinokutambira nemufaro mukoma Steven.
Tafara nekuve pano kazwai vaterere.
Mumwe wechipiri nditakudzwa Magaya anoona iye nezvekodzero dzevanhu musangano rimwe chete iroro. Tinokutambira nemufaro pastudio 7.
Totenda kuva nemi tafara vaterere.
Totanga namukoma Steven. Mukoma Steven, mukatudza kuti sangano renyu rinoita chii chaizvo?
Sangano redu riri kushanda nevechidiki kuvadzidzisa my entrepreneurial skills and vachiri from high school. So tine zvikwata zvatakagadzira from high schools. Tine 25 high schools from Harare and Bulawayo dzatiri kushanda nadzo kuvadzidzisa about entrepreneurial skills and business skills. Tiri kuvaisa ma training and we are linking them with other established business young persons.
Toya kwamuri mukoma takudzwa. Munotarisa here mazera kuti munoshanda nevechidiki kusvika pazera ripi?
Yeah, basically from high schools we totangira kubva pa form 1 zvichienda kusvika pa form 6.
Imi munoita zvekodzero dzevanhu musangano irori mukoma takudzwa. Chii chaizvo chamunenge muchichitarisa?
Yeah, ini chandinenge ndichinyanyotarisa kufundisa vanhu kodzero dzavo dzavainadzo, nekuti vanhu vazhinji kurarama kwatinenge tichiita from my investigation ndakaona kuti vanhu vazhinji havanyatsozive kodzero dzavo, uye vamwe vacho vanodziziya asi kuzoti vadzishandisa havakwanisi.
Ndodzoka kwamuri mukoma Steven, maamuri kumusangano yeWorld Bank neIMF. Makakokwa sei apa? Mutiudzei kuti zvinofamba sei?
Takabudzwawo nevanonzi mukoma Innocent Chamisa vakamboshanda neWorld Bank in 2010. He is currently based in Sweden. Mumwe wevamwe vakatibatsira kuti organization ive established kumusha.
Mukoma takudzwa, ungati zvii zvamadzidza pamusangano iwoyo wanga uchitwa weIMF neWorld Bank?
Alright, chandadzidza pamusangano uyu ndechekuti vakurudzirwa kwevechidiki, uyezve kuti simba zhinji rinyanyopiwa kuvadiki nekuti vanzwikwe zvavanotaura nezvavanenge vachironga nekuda kuita.
Ndodzoka kwamuri mukoma Steven, tichitarisa kuti pane zvacho zvamadzidza munozokwanisa sei kuzviendesa kune vechidiki vari muZimbabwe?
Chikuru chatakwanisa kunge tichishanda chanyanyoti inspire kuti tive pano kusangana kwatachiita nevanhu vane maorganization ari kutoshanda kudhara. So I think our networking is quite strong. Ichatibatsiro kuti tive tichiaddressa maissues anotinetsa within the organization.
Todzoka kwamuri mukoma Steven, ndeapi maprojects acho amuri kuita?
Zvinezvi kutanga kuma high schools tine atinoti maorganic gardenings. Kuma high schools atiri kushanda nawo tiri kuenda muzvikoro tichinokumbira kanzvimbo kadiki kekurima. Tichitanga maorganic gardenings and mari yatiri kuraisa from those organic gardenings ndo yatiri kuona tichidonatawo kuchikoro kuti vave vachitenga mabhuku nekubatsirika nawo kwevana vechikoro. And then at national level we have my training programs atiri kuita and my dialogues atiri kuseta kumamisha. Pane yataive nayo yatakashanda neinonzi I Am Africa Foundation yeku South Africa. Takaenda kwamutare tikanounganidza vechidiki tikavaudza nezvekodzero dzavo and takakwanisa kuve tine a large number of turnout kwamutare. So ndozvimwe zvezvimwe zvatiri kuita in terms of implementation.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutendai mukoma Steven nekutitsika muno mastudios edu Studio 7.
Tinofarawo kuve pano, maita basa chaizvo.
Aiwa, tinotenda. Mukoma takudzwa, tinotenda nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, totenda.
Aiwa, tinotenda nebasa guru ramuri kuita. Aiwa, vatereri nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nevakomana vechidiki vaviri vavatipa nhasi. Tinoimba kuti veruzhinji wavana chekunonga kubva ipapo. Iye zvino tokupai mumanzi Kamboke Bundu Boys kanonzi Wafungei. Kambo Wafungei kubva kuchikwata Bundu Boys tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bato reZANU PF rinoti gadziriro yemusangano waro mukuru weCongress uri kuitwa muna zvita iri kufamba zvakanaka. Sangano revanotengesa zvinhu reNational Vendors Union Zimbabwe rinoita musangano nameya weBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune awa vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindanet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Marvelous Muhlanganya uye.